Vachiparura musangano uyu zviri pamutemo vamunangagwa vati vachabudisa gwaro rekupfuurwa kwevanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare avo vairatidzira
komishoni yatakaita kuti ongorore mhirizhongo yakaitika muHarare vakandipa ripoti iri nevatevedzeri vangu tiri kuriongorora asi taurirana kuti shongo rinouya toriisa kunyika.
Vamunangagwa vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo vati pane mamwe makambani akati wandei ari kuvhura achiwanisa vanhu mabasa.
Takashamiswa rimwe zuva takaenda kunovata mbeu ichiita $17 mufotorize. Patakamuka mbeu yaangava $110 tikagara pasi navatevedzi vangu tikadana vanozvina business kustate house tisati tati makazviitirei izvi vakabva vangoti chiregai tadzisa kubva ku$110 tavapa $45 tisatambotaura sariko zvangochichanga chaitika rusiku zvikunite izvozvo.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo iri kukanganisa mabhizimisi.
Ingori tambe tambe kupomerana mhosva kuti vebhizimisi ndo vakanganisa, aiwa.
Asi vakuru vanotiwo shiri nemuriro wayo hairegi. Mukuru wedare remadzishe vaFortune Charumbira avo vasingasungirwe kuita zvematongerwo enyika mubumbiro remitemo vaenderera mberi vachibuda pachena kuti vanotsigira ZANUPF pamusangano uyu vachitorawo mapato anopikisa. Vacharumbira vati havanei nezvinotaurwa nematare panyaya yekuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mungada kuti muzive kuti zvamuri pano wani hazvitakambova mumapepa muchisungwa muchinzi mapindirei munoita politiki tiko mauya tamuya zvonezasea vamwe vacho vari umu vavotovhunduka vototi madzimambo demareka politiki tikati
vacharumbira vativo nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa.
Hakuna UN inogadzisa musha wenyu, munozvigadzisa nyaya dzenyu nevezimbabwe. Saka tisanyengerana mukawanyiti kugura hundi tipei mukana madzimambo tigadzise nyaya iyi pamberi nokutungamiri wedu pamberi nokubatana pamberi pasi nemazunongo remuzimbabwe pase.
Mashoko aya anotevera mashoko amambo Vezi Maduna Mafu vekufilabusi avo vakanyorera kuUnited Nations uye kuhofisi yemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa. Ko mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi vanga vasiri pamusangano uyu vanga varipi chaizvo? Amai Opa Muchinguri Kashiri ndivo vatanga kutaura nezvavo.
Paprogiramu yedu mukatarisa iri kutaura kuti ndichakumbira baba wedu waMuhadzi kuti wasimudze mukokwa wedu mukuru, asi maona kuti hawapo vanewo basa rimwe ravari kuita ravatumwa, asi watumira baba wachivenga kuti wavamiririre.
Asi mashoko aya apesana neataurwa navamunangagwa.
Lieutenant General Comrade KCB Muhadzi namai Muhadzi, hatinavo pano vanzi namai nachairman pano pavatumwa naabedu aiwa vakati vatitamei kana vanga vachitivo kana
wakandaza kukuru nani wanangu kwa nisa kuzosika
Vaimbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe ne muri yavo awana kuenda kumusangano uyu kechipiri makore akateverana kubaza wabiswa pachigaro ne mauto musangano uyu urukutarisirwa kupera mangwana ndakamirira Studio 7 mu Washington DC ndini Blessing Zulu.